Tiri kupedza kutaurirana. Inga ndakataura wani kuti musi wa 30 July tofanira kunge tapedza. At least kuuya nemubatanidzwa unonzi an alliance agreement. Ndiri kutopuwa ripoti manje manje kune mamwe mapato akati kuti hatiri kuwirirana izvozvo. Saka tichange tichianaunza iyo vhiki iri kuuya neinouya iyo kuti tinokwanisa kuudza vanhu veZimbabwe kuti izvi zvaitika, izvi ndo zviripo. Tochisiyana nenyaya dzokuswerana ichitokana sembudzi. Toconcentrate on nyaya yekuprepare for election. So vanee vachidawo kufamba navamwe vanongojoinaka, vanee vasingadi vanongosara voitawo zvavanofunga kuti zvinovabatsira. Asi chata tichikumbira ndechekuti ai vanhu vanga vaita muonera vamwe chete, nokuti uri wega hapana chaunobudisa. Ndosaka takati aiwa the MDC yakamiririra the Democratic Move ndo inofanira kubetserwa kuwedzera. Handitika rather than kuti MDC igonobatsira kapati kadiki, notoda unobvisa mavotes from ZANU-PF auye to the opposition. Ndosaka tichida vamwe kuti mapara hapana munhu anonzi uyu haugoni. Saka vese uyai tibatsirane titiite chinhu chimwe chete, nokuti ndo zvinoita kuti titore mavhotsi from ZANU-PF.
Vatangirai pane kutaurirana here navangosana mwoyo naamai Mujuru?
Handisati ndataura naangosana mwoyo. Naamai Mujuru pakambomiswa pasina kukongurudwa. Saka manegotiators havasatoya pandiri kundiudza kuti chavakakona nachii.
Vamwe vari kuti semaonero avo nekuwanda kwaita mapato ezvematongerwo enyika aya, zviri nani kuti imi muubatane nevamwe vamakamboshanda navo kare vakaita savabiti navawashman Ncube nevamwewo vari kuda, nekuti nguva yekuti sarudzo dzinge dzichiitwa nekugadzirira inenge yaswedera?
Ndo zvatiri kutoita izvozvo zvokuti tibatane nevamwe vakambe tiri pamwe chete. Vanhu vanokonana asi dzinotungana kasi dzinozonanzvana dzava pamvuri. Handifungi kuti ukabvunza vabiti kana vawashman Ncube kuti muvabvunze kuti chamunokonana navatsvangirai ipolisi here kana kuti ipersonality. Anokuudzai kuti takakonana papersonality, hatina kukonana papolisi, because mapolisis acho akangofanana. Saka tinee tichida kuti vanhu vaite make that distinction. Asi mukavacheka ropa ravo maMDC esa.
Tombotarisawo iyo nyaya yegadziriro dzesarudzo dzacho, muri kufara here nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki?
No, zeki yaita munyama wekuti hapana munhu ane confidence nezeki iye zvino nokuda kwezvinhu zvakati kuti. Chokutanga, zeki inenge iri kuti instead kuti vave serefree vari kuitawo savanhu vari ngodhanza vachisupporta the other team. Saka munoona kuti independence yavo haisi kunyatsobuda pachena. For instance, problem yatinayo hapa inyaya yetechnical. Zvichireva izvo kuti vanhu vacharegistwa sei neBVR, pane transparency here kana kuti accountability yokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani?